Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechishanu chikumi 25, 2021. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Jonga Kandemiri ndichitepfenyura ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19 ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mapurisa anoti ari kuenderera mberi achisunga vedzimotokari vari kutyora mitemo yeCOVID-19. Zimbabwe iri kuchema zvakare kushaya kwaMisheki Chidzambwa uyo aimbove kapteni pamwe nemurayiridzi wechikwata chenhabvu chemaWarriors. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa anoti ari kuenderera mberi nekusunga vedzimotokari dzinotakura veruzhinji vasiri kutevedzera mitemo yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 munzvimbo dzakavharwa mudunhu reMashonaland West. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mukurana nezvekufambiswa kwemabasa emapurisa mudunhu reMashonaland West kana kuti Operations Assistant Commissioner Martin Nyirenda vakaudza musangano wedunhu weCivil Protection Unity kana kuti CPU nechitatu kuti vari kushanda nemauto pamwe nevasori kubata vanhu vari kutyora mitemo yekuderedza chirwere cheCOVID-19. Vanyirenda havana kupa uwandu hwevanhu vabatwa nemapurisa kusvika pari zvino, asi vakati vakabata mabhazi anotakura vanhu vanoenda kuZambia kunohodha mapfumbamwe kusanganisira mabhazi ehurumende eZupco maviri. Vanyirenda vakati vari kubatawo zvizvarwa zvekuZambia izvo zviri kupinda munyika zvisiri pamutemo nekuda kwezvikonzero zvakasiyana siyana zvinosanganisira kuvhima zvisiri pamutemo. Sachigara weCPU mudunhu diki reHurungwe iro rakavharwa vaAndrew Tizora vakati mapurisa ari kutadza kuita basa ravo nemazvo sezvo aine motokari imwe chete pamawadhi makumi matatu nematanhatu uye inenge isina mafuta ekufambisa nguva dzakawanda.
Policing enforcement particularly takananga ne zeta rapie, they are not resourced. Vane motokari one, you know, Hurungwe is 36 wards. There is one vehicle atingatotaura nezvayo isina futi fuel requirements dzinoita kuti vakwanise kutenderera.
Vanyirenda vakabvuma kuti semapurisa havana zvikwanisiro zvakakwana kuti vaende panzvimbo dzose dzavanofanirwa kusvika nenguva. Vakabvumawo kuti rimwe dambudziko nderekuti motokari dzinotakura vanhu zvisiri pamutemo ndedzevakuru vehurumende nemapurisa avo vanofona vachikumbira kuti motokari dzavo dziregedzwe kana dzasungwa. Vatizora vakaudza musangano uyu wakapindwa nevakuru vepazi hurumende kuti dunhu ravo harichisina nhomba dzekudzivirira chirwere cheCOVID-19. Mapurisa akazivisawo kuti nekuda kwekuvharwa kwenzvimbo dzekutandarira vanhu vave kunwira doro mudzimba kana kuti mashabhini nzvimbo dzavanoti vanhu vanenge vasingatevedzere mitemo yekudzivirira chirwere checovid-19. Mutauri wemapurisa munyika, Assistant Commissioner Ponyati, vanoti havasati vave neuwandu hwese hwevanhu vakasungwa munzvimbo dzakavharwa mudunhu reMashonaland West sezvo machinhu madiki ose asati avapa uwandu hwavo. Dunhu reMashonaland West riri kuramba riri pamusoro pavanhu vari kufa pamwe nekubatwa nechirwere checovid-19 munyika. Pavanhu 11 kana 17 vakaziviswa nebazi rezveutano kuti vakafa nezuro nekuda kwechirwere checovid-19. Vapfumbamwe ndevemudunhu reMashonaland West, uye pavanhu mazana masere ane makumi maviri nevatanhatu kana kuti 826 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare, mazana maviri ane makumi masere nemumwe chete ndevemudunhu iri zvakare. Pavanhu zviuru zvishanu zvine makumi manomwe nevatatu kana kuti 5073 vachiri kurwara necovid-19, chiuru chimwe chete chine mazana masere nemakumi mana nevana ndeve mudunhu reMashonaland West. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Sangano rinomirira vezvitoro reConfederation of Zimbabwe Retailers riri kukurudzira hurumende kuti isimbise mutemo unorambidza kufamba-famba kwevanhu kana kuti lockdown, kuburikidza nekudzika mutemo unorambidza vanhu kufamba-famba kwemazuva makumi matatu kana kuti 30 days senzira yekuderedza kupararira kwecovid-19 munyika. Mutungamiri wesangano iri vaDanford Mutashu vanoti sangano ravo ratora danho iri mushure mekuona kukwira kuri kuramba kuchiita uwandu hwevanhu vari kubatwa pamwe nekufa necovid-19 munyika. VaMutashu vanoti kunyanga hazvo matanho avari kukurudzira aya achikanganisa magariro evanhu pamwe nemashandiro emabhizimusi, chikuru chavari kuita kutsvaga nzira dzekudzivirira kupararira kwedenda iri ketatu kana kuti third wave. Kubva musi wa14 mwedzi uno, hurumende yakasimbisa zvishoma mutemo welockdown uye kumbovhara mamwe matunhu senzira yekudzivirira kupararira kwecovid-19. Ngatinzwei hurukuro yataita navaMutashu pamusoro penyaya iyi.
Nyika yatarisana necovid-19 third wave, asi chinonyanyosuruvarisa ndechekuti ukaenda mune dzimwe nzvimbo, vamwe vanhu vari kutoona sekunge covid yakapera. Saka kudzikira kwekuchengetedza mitemo yakatarwa nehurumende nemabhizimusi nevanhu munharaunda chinhu chisingafadze. Mukatarisa dzimwe nyika dzasangana necovid-19 third wave, zvipatara mibhedha iri kutoita mishoma, zvimwe zvacho zviri kutotadza kutambira varwere, uyewo vanhu vari kufa. Saka isisu senyika hatingatarisi sevakuru vemabhizimusi tichiona zvinhu zvakadaro zvichiitika munharaunda yebhizimusi kana munharaunda yematunhu.
Zvikonzero zvipi zvanyanya kuti mutore matanho iwaya?
Isusu kuona kwatiri kuita munharaunda yemabhizimusi nemumatunhu, vanhu vakawanda havasi kutedza mutemo wenyika wekuti vadzivirire covid-19 kupararira kwayo. Tikazvitarisa, hurumende yakati mhanyai munobayiwa majekiseni ekudzivirira covid-19, asi vanhu vanongoita zinengenenge, vanenge vachingotarira sokuti zviri kutaugwa nehurumende izvi zvinhu zvisingavabatsiri. Vamwe vanotosarudza kuita mapati mudzimba imomo ayo, mamwe mahouse party ari kungoitwa, mashabhini akawanda ari kuvhura, vanhu vanoenda kushabhini kusvikira na4 mangwanani. Saka tingati itsika idzodzo dzatiri kuona kuti dzikaramba dzichienderera mberi dzisingaiswe miganhu, dzinokonzera kuti vamwe vanhu vari kupfeka mamasiki, vari kuchengetedza mitemo, vazokwanisa kunge vachipinda munjodzi yechirwere checovid-19 ivo vasina mhosva nekuda kwevashoma vanenge vachitadza kutevedza mitemo.
Hamuoni here zvichizokanganisa mabhizimusi enyu zvekuti nyika inongovharwa kana kuita lockdown yemazuva makumi matatu?
Lockdown yagara inokanganisa mabhizimusi, magariro evanhu, inodzikisazve ayo atingati malibertis, kusununguka kunge munhu achiita zvaanoda panguva yaanoda Asi tiri kuti isisu donzo ndiri third wave. Ngati ngorarama tichiziva kuti third wave yasvika. Saka isisu tiri kungoti tsenzi inogara yadziya. Ngati ngogarai tagadzirira vanhu vabaiwa vakawanda nekuti mukatarisa vanhu vabaiwa vashoma shoma.
Mutungamiri weConfederation of Zimbabwe Retailers vaDenford Mutashu vari parunare muHarare neStudio 7. Vabereki vakawanda vanoti vakakundikana kuunganidza mari dzose dzaidiwa kuitira kuti vana vavo vakwanise kunyora bvunzo mukupera kwegore rino. Dambudziko rakatarisana nevabereki ava nderekuti zvikoro zvinodzidza vana vavo zvakatovhara urongwa hwekutambira mari dzekunyora bvunzo. Izvo zvichavadhurira zvikuru sezvo paine muripo mukuru unobviswa musi wa30 chikunguru usati wapfuura. Rutendo Mawere akataura nevamwe vabereki ava ndokuti panyaya inotevera.
Kunyange hazvo sangano reZimbabwe School Examination Council kana kuti ZIMSEC rakatara kuti musi wa9 chikunguru ndiro zuva rekupedzisira rekuti zvikoro zvinge zvatumira mapepa nemazita evadzidzi vachanyora bvunzo gore rino, zvimwe zvikoro zvakatomisa kutambira mari dzebvunzo vachizvipa nguva yekugadzirira zvakakwana magwaro eavo vakanyoresa. Mwezve zvikoro zvisisiri kutambira mari dzebvunzo zvinosanganisira Musengezi, Chemagamba High School pamwe neChinoe High School, iyo yakazivisa kuti iri kuvhara nhasi chishanu. Mumwe wevabereki vakatarisana nedambudziko iri ndiamai Esther Shoko, avo vane vana vaviri vari mufomu 4 paChemagamba. Amai Shoko vanoti vakatadza kuunganidza mari yekuti vana vavo vanyore bvunzo nekuti yakavawandira, sezvo mwana mumwe chete achifanirwa kubvisa zviuru zvishanu nezana nemakumi mapfumbamwe nemadhora mana kana kuti $5,194 pazvidzidzo zvinomwe zvaari kunyora zvinotsigirwa nehurumende. Amai Shoko vanoti vakatadza kuunganidza mari nepamusana pechirwere cheCOVID-19 nokudaro chikumbiro chavo ndechekuti dai hurumende yawedzera nguva yekuti vabereki vaunganidze mari vobhadhara pasina muripo wepamusoro unoiswa.
Uri mubereki ane vana vaviri vanoda kutonyora gore rino olevo iyi. Ende zvinhu zvanga zvakatotiomera nekuvhiringwa kwatakamboita gore rese takagara necovid. Pamari dzacho dzikudeedzerwa mwana. Mari yachona haibude manje. Taichitongokumbirawo hurumende kuti dai yambotipushei mazuva kana nemwedzi chaiwo kuti tikwanise kureiza mari. Nokuti pari zvino kuda kana vose vanogona kutokonwa kutonyora.
Mumwe mugari wemukaroyi angoda kuzivikanwa nerekuti amai tendai vatiwo, nhasi ndiro zuva ravakaudzwa kuti nderekupedzisira kubhadhara mari dzebvunzo. Amai tendai vati havana mari iri kudiwa sezvo vanga vachitadziswa kutsvaga mari nekukwira kwedenda recovid-19. Vati havakwanisi kubhadhara mari yemwana wavo vari kuita A-level inoita zviuru zvitatu nemazana maviri nemakumi mana emadhora emuno pazvidzidzo zvake zvitatu. Mumwe mukuru wechikoro chakatomisa kutambira mari dzebvunzo asina kuda kudomwa nezita rake ati zvikoro zvinopa mazuva akasiyana siyana kuitira kuti zvizvipe mukana wokugadzirisa mapepa anosvika kuZIMSEC suva rakatarwa risati rapfuura.
Asi isu sezvikoro zvakasiyana siyana tinopa majesi anoita kuti tikwanise kugadzirisa mapepa anodiwa kuregistration neZIMSEC. Zvekuti chimwe chikoro chokwanisa kuvhara musi wa30, chimwe chokwanisa kuvhara musi wa1 kana musi wa2 zvichienderana nekuti vari pedyo zvakadii neZIMSEC.
Mukuru wechikoro yabvumawo kuti kune vana vakawanda vasati vanyoresa nekuda kwedambudziko remari. Mukokeri wezvirongwa musangano reNational Association of School Development Committee vaBani Manokora vati vabereki vari kusangana nedambudziko iri vanofanirwa kutaura nemasangano anomirira vabereki nevarairidzi muzvikoro senzira yekugadzirisa dambudziko iri.
Chazvama nepatinokwanisa pose kuti tiende kuministry yedu yezvefundo kuti tikumbirewo kutakamirira vabereki ivavo kuna minista kuti tione kuti vangataurewo here nezimseki kuti iwedzere mazuva iwayo.
Mutauriri weZimsec amai Nikki Dlamini vati muswana chikunguru ndiwo unotarisirwa kuti zvikoro zvinge zvasvitsa mapepa evachanyora bvunzo. Vatiwo sezvo zvikoro zviri munzvimbo dzakasiyana siyana, kusvika kwemagwaro kuZimsec kunoitikawo munguva dzakasiyana siyana. Asi vati pane mukana wekuti vasina kukwanisa kubata nguva yakatarwa vanogona kuzoendesa mapepa awo musi wa30 chikunguru usati wapfuura, asi vachizobhadhariswa muripo wekunonoka kunyoresa. Nepamusoro pekuti amai Shoko vakatadza kubhadhara mazana manomwe nemakumana nemadhora maviri pachidzidzo chimwe chete, rwendo runovava kumanikidzwa kubhadhara chiuru chimwe chete nemazana mapfumbamwe nemakumanomwe nemadhora masere kana kuti 1978 pachidzidzo chimwe chete pamwana mumwe chete. Izvi zvinoreva kuti vanofanirwa kubhadhara 13,846 pazvidzidzo zvinomwe zvemwana mumwe chete. Amai Tendai vanofanirwa kuunganidza mari inoita zvimadhora zviuru zvinomwe nemazana maviri emadhora $7,200 kuitira kuti mwana wavo akwanise kunyora bvunzo yezvidzidzo zvitatu. Mari yakawanda zvikuru kudarika yavaifanirwa kubhadhara iyo vakatadza kubhadhara munguva dzakatarwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Vagari vemumasvingo vari kukurudzira hurumende kuti itsvagire vanhu vari kubatwa nedenda recovid-19 nzvimbo dzekugara dziri kure neveruzhinji senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Godfrey Mutimba anotipa nyaya iyi.
Izvi zvinotevera kukwira kwehuwandu hwevanhu vari kubatwa nedenda iri mudhorobha remasvingo zuva nezuva. Vamwe vagari vanoti hurumende inofanira kuti vanhu vanenge vabatwa nechirwere ichi vasadzoswe kudzimba uko vanonzi vagare vasingabudi, nekuti mutemo uyu uri kutyorwa sezvo pasina vanhu vanochengetedza mutemo vanoona kuti vanhu ava havasi kubuda here vachienda kuzvitoro kana kune dzimwe nzvimbo dzekutandarira. Mumwe mugari wemusha wekwamajange amai Entrance takaedza vanoti hurumende inofanira kuisa chirongwa chenzvimbo dzinogara vese vanenge vane chirwere vari kure neruzhinji.
Tiri kungoona kunzi vanhu varikati vabatiwa necovid-19 asi hatisi kuhwisisa kuti vanhu ava kwavanondozviisolata varipi. Maybe those people vanongodzoka zvemucommunity. Kana vadzoka mucommunity vamwe havazogari pasi akanguva zvirona nootombeya chero asina kupora. Zvinoreva kuti zvinogona kutoafekta ruzhinji, nokuti uchatenga chiparadzira kupararira kwecovid-19 sezvo pasina pari kutaugwa kuti vanhu ava vari kundoisoletwa papi, vari kunokwarandainwa papi vari vega. Saka zvazvichida kuti vanhu vanyatsonzi kana watobatiwa vaonekwe kuti vari kuindwa kupi. Kwavaimbosiyiswa kare taiziva kuti vana mushagashe vanaani kwose uku kwaiiswa vanhu vabatiwa COVID. Saka iko zvinhu zvakutotifisa kuti vanhu havari kungopinda mukomi.
Izvi zvatsigirwawo nemugari wekurujeko vatatenda Nyoka avo vanoti vanhu vanenge vabata vachibva kunoongororwa vamwe vati vanotoparadzira chirwere ipapo ipapo vachidzokera kumba vakwira michovha yeruzhinji yakaita semazupko.
Sevagarika chirinyuva kuti shungurudza inyaya yekuti mazuva ano vanhu vari kungotestiwa. Chitestiwa papa vonzi vabatwa positive. Patobatwa positive vonzi dzokerai kumba. Vari kudzokera kumba uku nemabhazi ezupuku. Vanhu vadzokera kumba no one knows kuti vari kupractica social distance here, vava into self quarantine here chaizvo chaizvo. Tatichikumbira kuti maquarantine centers aya adzoke so that munhu abatwa necovid okandwa kuquarantine center. Izvi zvinobatsira kureducer makezis ari kuramba achishuta each and every day.
Mutauri wecovid-19 task force mumasvingo varogers iri mai vanoti hurumende haisati yave neuronga hwakadaro sezvo nzvimbo dzinoisa vanenge varwara zvakanyanya dziripo kuzvipatara zvakamirira denda recovid-19 chete. Vaenderera mberi vachiti vanhu vanenge vaiswa kudzimba vane chirwere vanofanira kutevedzera mutemo yekusabuda mumba kusvika vapora kuti vasapomere veruzhinji.
Ishu yekuti munhu tishandise as government quarantine centers hazvibudi kune vanhu vari kurwara. Munhu aakurwara anopinda muisolation center. Then tochienda paissue yekuti wabatwa positive wanzienda kumba undoita home isolation. Nyaya iripo ndeyekuti health officials vanoto kuti wazotsvike pakutoti munhu ngaapinde mumba vanoto gara pasi nemhuri nekuasesa. Vanoita maassessments yavo vanoita vagutsikana kuti panapa panoita kuti munhu agare. Vanodzidzisawo zvakare vanhu vanenge vachigara nemunhu iyeye kuti munhu azive kuti condition yake iyi aidi kuti abude kuenda ku public
asi vamwe vagari vakaita sama Judas vanda vanoti zvinonetsa kuti vanhu vateedzere mutemo vega nekudara vanofanira kuisa kunzvimbo dzinochengetedzwa neve mutemo kana mapurisa kuti vasabude
ende chaakunyanya kurwadza ndechekuti payakatanga COVID yacho yaitori nani vanhu vairwara vashoma iye zvino vanhu vakurwara vakawanda zvakare vanhu conscientizing yacho haichisipo zvachose vaya vanozviti task force vaya havachavoniki kuti vari papi vanhu vacho vari kurwara necovid-19 hatisi kuziva kuti vari kubatwa vachiendeswa kupi uye vari pai vanhu vacho vari kugara kupi vari kuvachengeta zvakare vari kuchengetwawo sei iso hatichatonzwisisi kuti hurumende chaiyo pachayo iri kufunga kuti kudii panyaya dzecovid
vanhu vari kubatwa nechirwere ichi masvingo vari kuramba vachiwanda nezuro vanhu 113 vakabatwa nechirwere ichi mudunhu rose remasvingo 19 vari vemudhorobha remasvingo 96 vari vekuchiredzi 1 vari vekumwenezi gutu ine 1 zaka ine vanhu 2 chivi 3 uye mumwe chete kubhikita ndakamirira studio 7 masvingo ndini Godfrey Mutimba
Mitambo. Zimbabwe iri kuchema zvakare kushaya kwaMisheki Chidzambwa uya imbove kapteni pamwe nemurairidzi wechikwata chenhabvu chemaWarriors. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Chidzambwa akashaya nezuro manheru aine makore 66 ekuberekwa kwapera nguva refu achirwara. Achaura akamirira vatsigiri vemaWarriors vaChris Msekiwa avo vanozivikanwa zvikuru nekunzi Romario vanoti nhabvu yarasikirwa zvikuru nekuenda kwaScania.
Tarwadziwa zvikuru nekushaika kwaita gamba rebhora waMisheki Scania Chidzambwa akanga ari mutambi ane hunyanzi kapteni nokutanga kusimudza mukombe mukuru apo takahwina Skefa Challenge Cup mugore ra1985 vakapiwa mukana wekuratidza chikwata chenyika apo vakave kutanga coach kusimudza mukombe mukuru wekosafa muna 2000
gore rapera Misheki akavhiiwa nekuvhenekwa mudumbu umo maimunetsa Laban Kandi oyo akatamba muchikwata chimwe chete naChidzambwa anoti arwadzikana zvikuru nekushaya kwaMisheki oyo akaperekedza muchato wake.
Andiri kunzwa kudzamirwa nekudzimbikana zvikuru nekurasirwa naMisheki. So soon after Tanzania foot, Yogi was one of my bridesmen pamuchato wangu while Misheki was the best man. I've lost good friends and good brothers.
Rofu rwaChidzambwa rwauya kwapera svondo rimwe chete Zimbabwe yaradzika David Madigora uyo akatamba pamwe chete naMisheki muDynamos nemaWarriors. Chidzambwa aive captain weDynamos apo yakatora mikombe yeligi minomwe nemimwe mikombe yemakundano akasiyana-siyana seChibuku Trophy, BAT Rose Bowl, Zifa Cup neRothmans Shield. Pamazuva aya Misheki akatamba nevatambi vakaita saMoses Chunga naKembo Chunga, Kenneth Jere, Japhet Mparutsa, Edward Katere, Mandigora, Gift Mpariwa naHenry Chari nevamwewo. Misheki ndiye zvekare aive kapteni weZimbabwe apo maWarriors akatora mukombe weEast and Central Africa Challenge Cup varo vaKenya 2-0 muna 1985. Misheki aitunidzwa kunzi Scania achifananidzwa nemhando yemarori erudzi urwu. Murairidzi Misheki akarairidza Chapungu, Blue Ribbon, Sporting Lions neTsanganda iyo akatora nayo mukombe weCastle Cup muna 1993. Muna 2000 Misheki akaita mukurumbira wekuve mutambi wekutanga kutora mukombe sacaptain pamwe semurairidzi weMaWarriors apo akatora mukombe weCosafa Cup Mokoru weZimbabwe Coaches Association vaBekinyoni vanoti Mishek ndiwo magamba chaiwo emutambo wenhabvu.
Kumhuri yese yebhora tine urombo nokurasikirwa kwataita naMishek Chidzambwa. Munhu akashandira bhora kwenguva yakareba igamba rekubhora.
Mishek munin'ina waSunday Chidzambwa oyo akaendesa Zimbabwe kuAfcon kaviri muna 2004 na2019 uyezve nekutora mukombe weCOSAFA kanokwana kana. Urongwa hwekuradzikwa kwaMishek hausati waziviswa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Chirongwa cheLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa dambudziko reCOVID-19 munyika. Wedu ya pera, regaiti mbotarisa zvanga zviri munhau dzanhasi. Mapurisa anoti ari kuenderera mberi achisunga vedzimotokari vari kutyora mitemo yeCOVID-19. Zimbabwe iri kuchema zvakare kushaya kwaMishek Chidzambwa, uyaimbove kapteni pamwe nemurayiridzi wechikwata chenhabvu chemaWarriors. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kustudio 7 at voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Soku isikati senda baku VOA Ndebele.